Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 22, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvimhinga mupinyi zvakawanda mumabhizimusi anoshandisa unyanzvi hwechizvino zvino kana kuti ICT zvotadzisa kukura kwechikamu cheupfumi. Kurangwa mabasa kwevarairidzi vari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union Fozeu kunopinda muzuva retatu nhasi. Vamwe vanochikoro vofenda nenzara izvo zvapa kuti hurumende itange chirongwa chekupa zvekudya muzvikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvisinei nekuti vazhinji munyika havana mabasa uye vakawanda vavo vachizvishandira, Zimbabwe ine mabhizimusi anechitsama anoshandisa unyanzvi hwechizvino zvino kana kuti ICT, asi pachine zvimhinga mupinyi zvakawanda zvinoita kuti chikamu cheupfumi ichi chisakura. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano wekuzeya zvekutengeserana pachishandiswa madande mutande kana kuti internet, zvinozivikanwa kuti e-commerce muchirungu, waitwa nhasi muBulawayo nebazi remaindustry richishanda pamwe neUnited Nations Conference on Trade and Development kana kuti UNCTAD pamwe nevezvikamu zvakasiyana-siyana zveupfumi. Kusagadzikana kweupfumi uko kunonzi kunopa kuti hurumende ichinje-chinje mitemo ine chekuita nemari kwadomwa nevakawanda sedambudziko guru rinoita kuti zvebhizimisi rinoitwa kuchishandiswa internet zvisabudirira. VaJeffrey Myros vava nebhizimisi rekutengesa zvakasiyana-siyana zvinoshandisa magetsi ezuva vanoti kubirwa kana utsotsi uye nyaya yekuti zvinenge zvaresveka pakutenga kana kubhadharira zvinhu munhu uchishandisa internet zvinononoka kugadziriswa, inoita kuti vakawanda vasave nechivimbo mukushandisa nzira iyi.
Online, yes, ine maadvantages ayo amwe, but pane maissues emataxes nemacharges anopinda apo ekuti mari aizosviki iri zvayanga iri. Saka munhu anototi keshika zvinoita nditora ndanei 100 yangu ika exchange apa inosvika iri 100 and so forth.
Muzvinafu ndovhosi muZimaphosa vanove mukuru-mukuru wezvidzidzo zveICT paNational University of Science and Technology, NUST, vati rimwe dambudziko guru rinoita kuti zveecommerce zvisasimukira munyika inyaya yekuti hurumende inoisa mitero yakakura pamabhizimisi ezvenharembozha neinternet uye michina inodiwa kuti pave nemasaisai mishoma, izvo zvinoita kuti mitengo ive yakakwira, zvichipawo kuti nzvimbo dzakawanda kunyanya kumaruwa dzisarire shure.
Dai government yedu nemama players vaikwanisa kuisa mari kureiza infrastructure level yedu kuti svike pakusapota vanhu vanoda kutransacta online.
Vati hurumende inofanirwa kuve nemitemo inokwezva vemabhizimisi kuti vasime mari mune zvemichina yemasaisai enharembozha neinternet, vakati vanofara kuti hurumende yakabuda pachena ichiti haizi kurambidza kambani yeStarlink kuti ipinde munyika, izvo vati zvinogona kubatsira kusimudzira mabasa ekutengesa serana kuchishandiswa madande mutande. Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe, POTRAS, inoti nharembozha dzinoshandiswa nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana zvevanhu munyika 97%, uye kune vanhu mamiriyoni gumi nemana nezviuru mazana masere 14.8 million vanoshandisa nharembozha. POTRAS inoto nharembozha dzinokwanisa kuenda paindaneti dzinoshandiswa nezvikamu makumi matanhatu nezvishanu kubva muzana 65% zvevanhu munyika. Alessandro Vitali, avo vanoona nezvezvirongwa zveICT kuhofisi yeUnited Nations Conference on Trade and Development iri munyika, vati zvimhingamupinyi zvakatarisana neZimbabwe munyaya dzeecommerce zvinowanikwawo munyika dzichiri kubudirira dzakawanda, kusanganisira mitemo isina kunyatsojeka. Zimbabwe inyika yechimakumi maviri nembiri muAfrica kushanda neUNCTAD mukuedza kuvandudza zveecommerce, uye sangano iri riri kushanda nenyika yeSouth Korea mukubatsira Zimbabwe kuita izvi. Dr. Douglas Runyowa, mukuru mukuru wezvebhizimisi nevatengi mubazi reindustry, vati nyika inotarisirwa kubudisa hwaro hweecommerce mushure mekunzwa kubva kune veruzhinji. Asi dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti chimwe chimhingamupinyi chiripo ndechekuti mabhanga emunyika haasi kukurudzira zvakanyanya kushandiswa kwemakadhi ekumabhanga mukutenga. Mune imwewo nyaya, muzvinafundo Tsega Tadesi, imwe nyanzvi mune zvekusimudzirwa kwemabhizimisi kuAmerica, vari kushanya munyika vachisangana nevakasiyana-siyana kusanganisira vanhukadzi nevechidiki pasi pechirongwa chiri kutsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Muzvinafundo Tadesi, avo vange vari muBulawayo kubva musi wechitatu svondo rino, vanoti kunyange hazvo muZimbabwe mune vanhu vakawanda vasiri mumabasa, nyika ine mukana wakanaka wekukudza chikamu chezvemabhizimisi anoitwa kuchishandiswa internet kana kuchita ariswa kusimukira kuri kuita mabhizimisi ane chekuita nezvekutumira kana kutumirwa mari kuchishandiswa nhare mbozha. Muzinda weAmerica muZimbabwe une zvirongwa zvakasiyana-siyana zvinotsigira vemabhizimisi, kusanganisira cheAcademy of Women Entrepreneurs, icho chinowanisa vamwe vanenge vapinda machiri mari yekuti vasimudzire mabhizimisi avo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Kuramwa mabasa kuri kuitwa nevarairidzi vari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU kwapinda muzuva retatu nhasi. Mubatanidzwa uchiti varairidzi vanosvika zvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80% havana kuenda kumabasa nhasi nyika yose. Varairidzi ava avakatanga kuramwa mabasa nechitatu svondo rino vari kunyunyuta nemari inoita madhora makumi maviri ekuAmerica yakawedzerwa nayo mihoro yevashandi vehurumende nehurumende mwedzi uno, ayo vanoti mutero wembwa. Varairidzi ava vanoti vari kuda kuti mushandi wepasi atambiriswe mari inoita US$1,200 pamwedzi. Asi hurumende inoti zvinhu zvakatiomei uye ichiri kuita nhaurirano nevamiriri vevashandi kuNational Joint Negotiating Council. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi redzidzo yepasi kuti varairidzi vangani vapinda mukuramwa mabasa uku, uye kuti kwakanganiswawo dzidzo zvakadii sezvo mutauriri webazi iri vataungana ndoro vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Ngatinzwei hurukuro yataita nemunyori mukuru weFOZEU vari mutungamiri weAtuz Robert Masaraure.
Asi musi wa22 March ranga riri zuva rechitatu varairidzi nyika yese vachiramwa mabasa mushure mekunge hurumende yaanaunza chitsvinyo che$20 increment musi wa14 March, ayo yakaanaunzwa panguva maprizes ezvinhu akakwira zvakanyanyisa zvaita kuti varairidzi vatadze kuendesa vana vavo kuzvikoro. Chitoona vamwe nhasi kuguru ye8 vanga vari mudare nekunzi vatadza kubhadhara school fees dzevana. Saka izvozvo nezvimwe zvakawanda ndozvaita kuti varairidzi vanokwana 80% varairidzi vese nyika yese varamwe mabasa nhasi. Tinovatenda nekugona kumira vachitaura nezvo riri pamusoro vachiramba kushishidzirwa nehurumende mathreats ese anga achiitwa. Ende tiri kuona muparliament ndo nyaya yanga yakungozewa vanhu pese yaakungozikanwa kuti varairidzi vari kuchema nenyaya yemari isingatenge yavakapiwa naemployer yavari kuda kuti igadziriswe.
Tinoona kuti zvikoro zvaakutoda kuvharwa. Zviri kureverai kuti muchasvika pakuvhara zvikoro muchiramwa mabasa?
Svondo rinouya kwete varairidzi vari kudzokera kumabasa kunovhara pamwe chete nevana. Asi kotoro inoteera haivhurwe, zvikoro hazvivhurwe kusvikira mari inotambirwa nemurairidzi yagadziriswa. Murairidzi akwanisewo kubhadhara school fees yevana vake, kuwisawo chikafu patafura zvinongoita vamwe, kuendesawo vana kuzvipatara zvinongoita vamwe.
Kuramwa mabasa uku hakuna kukanganisawo here vana vari kunyora bvunzo dzekupera kwekotoro ino?
Katambira mashoko ekwakawanda kwekuti zvakaaffecta vana asi tiri kufarira nechekuti vabereki nevana vaiti zviri nani matanga kurwisana nehurumende kuti ikubhadhare first term kusati kwaane zvakawanda zvinoda kunyorwa. Tisatsirawo kuti pane zenge pakusvika second term kumberi uku munenge mabhadharwa mari yenyu muchishanda. Toramba tichikurudzira vabereki nevana vechikoro vabatane pamwe chete nevarairidzi kana vachirwira mari yemuhoro wavo. Hazvitenderwi kuti titi varairidzi vaende kunobvunza mari yemaextra lessons kuvabereki. Vabereki vaka toomerwawo. Saka tinofara nechisungo chiri kuitwa pakati pevabereki nevarairidzi nevana vechikoro kuti varwire muhoro unokwana kumurairidzi, nekuti murairidzi akawana muhoro unokwana chero pachikoro pasina kana magetsi vana vanodzidza, chero pakashaikwa zvikwanisiro pangori nemurairidzi akafara vana vanowana dzidzo.
Munyori mukuru wesangano refozeu vari mutungamiri weAtuz Vaubert Masaraure vari parunhare muHarare nestudio 7. Nasi pasi rose riri kucherechedza zuva rekukosha kwemvura yakachena reWorld Water Day. Zuva iri iro rinorwira kuti pave nenzira dzekuchengetedza nadzo nzvimbo dzinobva mvura yakachena riri kuuya apo munyika muine dambudziko remvura yekunwa yakachena zvikuru maguta nemadhorobha. Muguta reBulawayo, kanzuru inonzi iri kuita dambudziko remvura zvekuti ingangomanikidzwa kuderedza uwandu hwemvura yainopa kuvagari. MuHarare, misha yakawanda iri kutora mazuva akawandawo isina mvura. Asi hurumende inoti zvayo iri kurwisana nedambudziko remvura iri munyika kuburikidza nekuchera zvibhorani zvakawanda. Dingindira regore rino, iro rinoti Water for Peace, rakanangana nekuti pane mvura pane rugare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti makamba evapoteri ari kumabvazuva kweChad ayo akazarisa nevapoteri atarisana nekupererwa nezvekudya nezvekushandisa izvo zvichawedzera dambudziko rakakonzerwa nekuwedzera kwevanhu vari kutiza hondo kuSudan. Gurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica, Antony Blinken vasangana nhasi nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu muTel Aviv muurongwa hwavo hwekuedza kumisa hondo iri pakati peIsrael neHamas. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, bazi rezvemitemo muAmerica nezuro rakaendesa kambani yenharembozha nemakombiyuta yeApple kumatare edzimhosva richiipomera mhosva yehumbimbindoga kana kuti monopoli mukufambisa kwainoita bhizimusi zvikuru sei mukugadzira nekutengesa nharembozha dzeiPhone. America ine mitemo inorambidza humbimbindoga mumabhizimusi kana kuti antitrust yainoti kambani yeApple iri kutyora. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata nyanzvi mune zvemabhizimusi vachidzidzisa paDeVry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Apple company inogadzira ma cellphone nezvimwe zvakawanda wanda zvetechnology zvi, ikusanganisira makombiyuta, iri kusungiswa ne Department of Justice Roma America pamwe chete na ma states 15 muomuno ma America mu vachipomera mhosva yokuti vari kutora market ngati su nyaya dzokutengesa ma cellphone avo sokuti ndivo vogama America kuitira kuti vadhurise ma cellphone avo iwayayo vamwe vanhu vasina ruzivo rwokuti zvimwe zvinhu zviri pama cellphone izvi zvinofambiswa sei kuti cellphone yacho ikwanise kushanda nomazvo saka iyoyo nyaya hombe kuti pachirungu vanoiti vanoita monopolize smartphone market kunotengeswa ma smartphone ayaya kune zvakawanda zvine zvichifanira kudzidziswa vanhu vakasiyana siyana kuti vakwanise kubetsera vanhu vanenge vaidzotengesa ma cellphone ivavo
saka hurumende iri kuti kudini apa Professor Masocha
hurumende iri kuti aiwa izvozvo hazvibvumidzwi mumutemo weamerica izvozvo ngavakwanise kunge vachidzidzisa vamwe vanhu nokuvapa imwe information kuti vakwanise kuita competition inoita kuti pasava nekambani imwe yakabata ruzivo rwezvinhu zvairi kutengesa kuitira kuti ikwidze mutemo
Professor sei hurumende yasarudza kambani yeApple yoga
handiyo yoga kambani iri kusungiswa ikambani dzakatombowanda dzakasungwa dzinosanganisira vana Alphabet Google vana Meta Platforms vana Amazon.com kuti makambani anenge akabata information inofanira kunge ichitozikamwa navamwe vanhu vamwe makambani kuti zviitire nyore vanhu vakwanise kuenda kwavanenge vachiona zvinhu zvakavachipira asi Apple haidi izvozvo inoti kana uchingowatenga cellphone yedu tisu tichakudzidzisa zvakati zvikati zvikati hakuna mumwe uchazenge aino ruzivo irworwo
vanga vari nyanzvi mune zvemabhizimusi vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica natanonoka wande weStudio 7. Vamwe vana vechikoro kumaruwa vanonzi vave kutadza kuenda kuchikoro vamwe vachidonha nekuda kwenzara panguva iyo hurumende iri kuti yakaparura chirongwa chekupa vana zvekudya muzvikoro. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Dambudziko iri rinonzi ranyanya kuwedzerwa nenyaya yekuti vamwe vana vanofamba mitunhu yakareba kuenda nekudzoka kuchikoro vasina chavanenge vadya nekuda kwekushaya chikafu kudzimba kwavo. Izvi zvinonzi zvaderedzawo uwandu hwevana vari kuenda kuchikoro. Izvi zvinonzi ndizvo zvakazokonzera hurumende kuparura chirongwa chekupa zvekudya kuvana vedzidzo yepasi kana kuti primary education kunyanya muzvikoro zvekumaruwa. Mumwe mubereki wekukarambazungu kuurungwe mudunhu remashonaland west vabenson zvarehwa vanoti munzvimbo mavo vana vakawanda vari kudonha kuchikoro nenzara nekuda kwekuti vanenge vaneta mushure mekufamba mitunhu yakareba.
Vadonha nenzara uchicha pakanzoyava taiwandakandati mwana tikapo izvezvi kwainzaana kubva yakadona nenzara karambazungu.
Dambudziko iri rinonzi riri kuitikawo mudunhu rematebereland north sekutaura kwaamai Sara Mandla. Vachiparura chirongwa chekupa vana vechikoro zvekudya pachikoro chechaedza kwazvimba mudunhu remashonaland west svondo rapera gurukota rezvedzidzo yepasi vatorerai mwoyo vakabvuma kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro vachiti vakatambira mashoko kubva munyika yose kuti vana vari kufenda nenzara muzvikoro.
And I got some reports that some learners
tiri kunzwa kuti vana vari kufenda muzvikoro zvikuru vari muzvikoro zvisiri kupiwa zvokudya.
Vamoyo vakakurudzira zvikoro kuti zviite mapindu anenge achirimwa muriwo madomasi nezvimwe zvinovaka muviri kana kuti nutritious gardens senzira yekutsigira hurumende pachirongwa chayo chekupa zvekudya kuvana ichi. Mukuru musangano riri kubatsira nechikafu munyika reWorld Food Program kana kuti WFP iro rine chirongwa chinoona nezvekutsigira vagari vekumatunhu munyaya dzemararamiro evanhu kana kuti World Food Program Support Cross-Cutting Priorities and the Program Support Lead Officer in Zimbabwe, Muzvari Susana Kasidova, vanoti kuti zvirongwa zvekupa vana chikafu muzvikoro zvibudirire, hurumende inofanirwa kuvandudza maitiro ayo mukutenga zvinhu kana kuti procurement.
A functional homegrown school feeding program not only benefits the children but also contributes to sustainable livelihoods.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObert Masaraure, vanoti urongwa hwekutenga zvekudya kure zvichizoendeswa kuzvikoro hune dambudziko sezvo mari dzichigona kubiwa kana kuitwa zveuori, vachichitai zvikoro zvikapiwa mvumo yekutenga zvega zvekudya zvevana.
Procurement yacho ichitangira pachikoro zvaigona kuti hatikuba kuve kushoma.
Mutungamiri werimwewo sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavasira Zhou, vanotiwo vana vanodzidza zvakanaka kana vasina nzara, vachiti vanoona sekunge hurumende ine mari inokwana kutenga chikafu muzvikoro nekuda kwezvicherwa zviri munyika.
Mari inowanikwa nokuti tinotaura hurumende ine 66 productive minerals.
Mukuru mubazi rezvedzidzo mudunhu reMashonaland West, vaGabriel Muma, vanoti zvimwe zvikoro zviri kupa chikafu kuvana kuburikidza nekurima minde yezvikoro. Asi zvikoro zvakawanda zvinonzi hazvina mvura yekuti zvikwanise kurima mapindu ekudiridzisa nguva dzose. Senzira yekugadzirisa dambudziko remvura muzvikoro iri, gurukota vamoyo vakazivisa kuti hurumende yakatotenga michini yechizvino-zvino yekuchera zvibhorani zvakadzika mamita anodarika mazana mana kana kuti 400 meters sedano rekuwanisa zvikoro mvura yakachena. Zvikoro zvizhinji zvinonzi zviri kupa chikafu kuvana vari murugwaro rwetatu kana kuti grade 3 zvichidzika. Hurumende iri kupa zvekudya zvakaita seupfu, mafuta nebhinzi zvinoenderana nevana vanenge vakanyoreswa uye kuburikidza nekomiti yevabereki inoona nezvekudya kana kuti school feeding committee. Sezvo nzara yapfunya chisero munyika, hurumende ichishanda neWFP inoti yakatotanga kupa rubatsiro rwezvekudya kuvanhu vanosvika 2.7 million, asi sangano reFood and Agricultural Organization kana kuti FAO rinoti uwandu hwevanhu vave kuda zvekudya huri kuramba huchikwira zvekuti vave kusvika kumamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu kana kuti 3.5 million. Dambudziko renzara iri rakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka uno. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nonorai Jena.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoda kubvunza kuti chivhayo uyu mapurisa hakwanisi eri kumuferfeta kuti vaone kuti mari dzake dzaarungukanda pese pese. Dziri kumbobva kupi cheko cheko, nekuti wikino wechivhayo handifungi kuti imari yekusevenza inongonzi pese pese inongokushwa ichingopa vanhu vagara vane mari kudhara, dzimwe dzacho vachiti vanhu vosapotai zano ndikutengerei mota. Izvo ndinokumbira kuti mapurisa kana achigona ngaambomuferefeta, even anti-corruption section inogona kumuferefetawo kuti ibudise chokwadi. Ini ndinoitwa Farai Sidhumu kupaida mwoyo kuwadi 9 kuchipinge.
Tachitokumbira kuti dai zvaigona maimboudzawo vamunangagwa kuti vanyari vana veZimbabwe, vanyari vana veZimbabwe. Gore riya vaembirota rusvaya vakabatwa vaine saga regoridhi, nhasi zvevapama, asi vakabva vangovadzosera futi pabasa ravanga vari. Vamunangagwa ngavanyari vana veZimbabwe, chero iri hama yavo ngavanyari, zveshuwa ngavanyari, ngavanyari. Uyu munhu ngaavharirwe, ngaavharirwe zveshuwa zvamazviro kwazvo. Dai zvaigona kana vanga vari munhu nyara vana veZimbabwe, vaendota svaya pari zvino vaingonzi nobel, vobva vavharirwa.
Nokumbirawo kuti mutibvunzirewo kuti ndizvo here kutungamira kwaakuita vamunangagwa tiri kuno kwakatiyo vamurehwa katiyo pachipatara zvaakunzi kana kuchida kurapwa unofanira kubvisa $1 pazanu PF ho iri pakatiyo ndiko kuti uzorapwa ndohwa utungamiri hwezanu PF wacho here ndozvaakuno kwamurehwa tibvunzireiwo kuti ndo zviri kutenderwa here pamurehwa pakatiyo ndo pari kuitika izvozvo
ii zvinhu zvaoma muzimbabwe vedu zvinhu zvaoma zvazvaakuda manyi zvaakungoda kuti mwari apindire pano pakadai swapa mhuri dzapera nenzara mhuri dzapera nenzara hanzara ndoyarowa muzimbabwe bat hapachatomboda kuti tarise zvemapati kana zvemabatwa pakungoda kungoti tongozvipira kungoti tiite chinhu chimwe chete toisa pfungwa pamwe chete nevatungamiriri vacho venyika toisa pfungwa pamwe chete zvinhu zvofamba zvakanaka sezvakamboitwa painclusive government yavatsvangirai nevamugabe pai
makadii makadii kavapo vana mukoma tanonogaande nevamwe vose nana mukoma jonga haana ngoti regai nimbotaura wangubhijana nemaererano nenyika yedu inei nyika ino yezimbabwe inei haa nyika inogozha nyika inogozha vatungamiriri varipo ava vana vurombo nevanhu vana tsitsi njere dzavo dzaka dzinotokundwa nedzimwe ana mudiki vanongogwira kungesa muhomwe dzavo mapisa ari kuita zuva so haa nyika gore rinai kuti zvotongoda kuti mwari vapindire nokuti vanhu vangafa vatungamiri havasi kucheuka kana kumborangarira kuti kune vanhu
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina patakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhavu ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kuimba ari kusouth africa musambo wesungura Edmos Ncube anozivikanwa nerimagitaro rekuti chibukute webibo ngatinzwei hurukuro yaaita naivan zizininga westudio 7
deni zvenyu vamushamari pamwe chete noruzhinji rwezimbabwe tsaranguro kuberekwa ndinonzi Edmos Ncube ndinobva kumberengwa kwamuketi
makazvitangarii nezvemagitare zvemungoma
magitare ndakatanga zvokuimba imba ndingangoti ndichiri kupuraimari levhuru ko kuchikoro nevandaidzana vaingondiziva ndichingofarira kuimbira imbira vanhu chididi kuchikoro naika then ndakazotanga zvokuti zvopinda magitare chaikuridza magitare 2008 ndaakuno kusouth africa
vabereki veukama vaitiwo kudii pamakazvitanga
vabereki vangu pandaita zvokuimba aiwa vangu vasina dambudziko spea ndichiri kumusha uko vaizvitambira amai vangu vanyanyanzondirayirira kana ndikange ndashaisha kushaura aiwa panoimba wakadai panoimba wakadai
matambudziko amunosangana nawo ndeapi
matambudziko atinawo panyaya dzekumimhanzi ndeyekuti kumaradio station kunotinetsei kuridzwa kwacho ende vanhu vateereri chaivo vasigiri vanonyanya kuda kuteerera mazita sereke mimhanzi yedu inotadza kusvika kuvanhu chero neminini nekuti haina mazita vanotaraza mazita kuti aizita iri rakambonetsa iri munhu wokwanhengenhengi uyo ndokwanhengi vakambonetsa munyaya dzemimhanzi ndovoteererwa sereke imi vangu motaa kuti zvamuri kuita hazvina miningi ndochallenji imwe yandiri kuona iri kuitika hombe mumagitare
vanoda kukubatai vanokuwanai kupi
vandandibata munombari pa +27783152277 +27783152277 nzio zangu zinowanikwa ku YouTube mukamunyora kuti chibhukute webibo munoona nzio idzodzo asi chibhukute nonyanya kunetsa kunyora bhozi nechifenda vanhu ngavanyore ngoti webibo mukamunyora kuti webibo chete nzio dzinobva dzatobuda
mune mashoko amungapewo vatsigiri venyu here
zvimwe zvandingavimbisa vatsigiri vangu ndezvekuti vatsigiri aiwa tichakubikira imanzi yakazara imari dzechinetsa kuti tinyanye kumhanyira masedhoro kuti ndingadaibitsa kana maalbhamu maviri kana matatu pagore tichakubikira izvihombe
chindipai kamwe chete kekubuda nako mudariro nhasi woza Friday timborova magitare
muno ndokumbira zvangu mundiridzire kambo kanonzi ndozvatire ndokamungagumisa nako muchivharisa chirongwa
Manzwa kambo ndo zvatiri kubva kuna mukoma Edmo Senqube vari muSouth Africa murukuru yavaita naivan zininga westudio 7 zvatishitsa kumagomo echirongwa chedu asi musakanganwa live talk ini ndini Jonga kandemiri ndokusiya mina Taboka Nqube.
Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 walesihlanu mhla ka 22 Mbimbitho 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
It's incredible to see women taking on the charge and running businesses and having such success.
Osama Bizimusi odabuka kwele Melika unkosazana Thekatha this oyethekelela eZimbabwe uthi kuqathekile ukuthi abantu baleli lizwe basebenze nzima ukusungula amabhizimusi hathi ukumelela ukuqhatha.
Ngane nobunzima obukhulu obeshomiso abasibekezelele singukhansili esimeni samazwe.
IZimbabwe namhlanje imanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuqathekiswa kwelungelo lokutholisa abantu amanzi olwe World Water Day. Kuhlelo Woza Friday eliviki sihambala eqembu lomculo kamasigandi elizibiza ukuthi amablesa amahle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. IZimbabwe namhlanje imanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuqathekiswa kwelungelo lokutholisa abantu amanzi ole World Water Day. Phansi kwendikimba ekhuthaza ukutholakala kwamanzi ahlanzekileyo emadolobheni kanye lasemaphandleni. Usuku lolu lunanzwa ngalesi sikhathi ilizwe likhangelane lodubo lokuswelakala kwamanzi olukhangelelwe ukuqhela lonyaka kulandela ukungani kwezulu. Amadolobha amakhulu athi iBulawayo leHarare yiwo ahlaselwe kakhulu yilolu dubo. Kulombiko ethi umansipala wakoBulawayo uzakwehlisa inani lamanzi aphiwa izakhamizi kungelambadalo zingakaqali ukubhadala. Umgcinisihlalo wekomithi yamanzi koBulawayo uKhansela Khalazani Ndlovu utshele iStudio 7 ukuthi udaba lolu alukafiki kukomithi yakhe.
Okwakhathesi kusaselihungahunga mhlawumbe esingakubiza ukuthi yiRuma akukabuyila kwikomiti yami ukuthi zange kuhambise ku-full council ukuthi siyekudiscussa siweye ama-pros and cons angikhona hhayi engingakutshoyo ukuthi bekungahunga.
Njengoba namhla kulilanga lapho abantu abananza khona usuku lwe-World Water Day, umbiko elingaba lawo kuzakhamizi zakoBulawayo ngothini?
Izakhamizi zakoBulawayo sibhekane nobunzima obukhulu besomiso. Abasibekezelele singu-council esimeni samanzi. Siyakwazi ukuthi water is a right, but we are trying by all means ukuthi wonke umuntu afinyelele ngamanzi. Siqhubeka sesithi nalawa amanzi amancane esiwatholileyo, asilondolozeni every drop yamanzi. Sibe lama-container, ungabona amanzi ephuma epompini, wohliwakhelele, ngoba okwenzakala emkhathini lathi asontandeki, intando yomnikazi wezinsuku.
Ukansela Khalazani Ndlovu, ngumgcini sihlalo wekomiti yamanzi kobulawayo, ubexoxa ecingweni le-Studio 7. Mnumzana Joseph Nkomazana, owebulawayo Progressive Residents Association, uthe isinqumo sokwehlisa inani lamanzi aphiwa izakhamuzi kungelambhadalo asila mahluko omkhulu esingawuletha nxa izakhamizi zingatholi manzi.
Amanzi awekho, siyakhala sibili lapho sikhona, amanzi wathola nganye ngeviki. Kodwa udubo lokuthi i-council izayehlisa amanzi lawana abathi ngesikhwe 5 kiloliters ngibe nisitting post yamadrama amabili ludaba abakhulume ngalo i-council sike sangena nje emhlanganweni wama-stakeholders. Kodwa hhayi bebengani bakhuluma nje belinganisa ukuthi yinto engenzakala bekhangele umumo wamanzi. Akukabi khona abakakufaki ukuthi kube khona, bathi bona basahluzisisa bebona kambe kungasebenza kungaba lento enje yale ngenzakala yini. Kodwa ntivele liyakwazi ukuthi i-council yangithi ngizwa sebekhuluma into ezinjalo, bake bahlala phansi bakhuluma ngakho kuthi ukuthi into bafuna uyi-implementa, into bafuna ukuyifaka kuzakhamizi. Lanxa ingabi khona i-5 kilometers yakhona le, amanzi angikhona vele awakho, abanye abatholi.
Ngalesi sikhathi amazwe omhlaba ethakazelela usuku lwe-World Water Day, lina njengezakhamizi usuku lolu lilubona luqakatheke kangakanani?
Njengezakhamizi lathi hayi sindawonye lamanye amazwe ukuthi ilanga leli siselebrate, ilanga leli sindawonye sisonke. Kodwa nanto uduba ukuthi siselebrate phela emapompini lapha kula lutho, sebeselebrate njengomlomo kodwa amanzi singelawo. Ilanga liqakathekileyo, ilanga lokunanza amanzi aqakathekileyo, amanzi okunata, amanzi okugeza, amanzi into yonke. Kodwa kungabi ngamanzi nje kodwa kube ngamanzi ahlanzekileyo, amanzi affordable ebantwini ukuthi bayathole ngesikhathi lapho bamele bayathole.
Umnumzana Joseph Nkomazana okunhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo ebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kweziphathelane leMelika, sokusele amalanga amathathu nje kuphela ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump ahlawule imali yokubhadala isibambiso sebail esingamadola amakhulu amane, $454 million. Lokhu sekubangele ukuthi atatazele zama ukubuthanisa limali. Iziphathamandla zesigaba seNew York zibikwa sesiqale ukuqamba izakhiwo ezizathengiswa ukuze kutholakale imali le. Lezi zibalisa isakhiwo esithiwa Trump Towers, lamagceke adlalelwa umdlalo wegolf. Imali le ngecala lokuthi waqamba amanga ngentengo yezakhiwo zakhe ukwenzela ukuthi athole izikwelete. Sikhuluma nje uTrump wabhadala imali engamadola afika phose izigidi ezilikhulu, $83 million kwelinye njalo icala lokudlwengula. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazo umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Abantu laba abale izimali zonke lezi, imali le kayihlali ebanki i-cash. Isikhathi esiningi i-net worth yakhe lena i-value yama-properties akhe lana. Kukhanya uTrump ngumuntu owayeboleka imali kakhulu. Ngumuntu o-notorious lapha ngokubankrupta ama-business. Idili lakhe lena e-New Jersey, ele casino e-Atlantic City. Vele ngumuntu o-notorious. Ngapha wagcina amabhenki engasamniki imali, even lama business wayengabhadali. Wagcina ungazukhumbula ukuthi ngumuntu obese piwa imali eGermany iDeutsche Bank liya. Ikho lapha ababe siba lama concerns of ukuthi ngoba iDeutsche Bank babe sithi kulawo ama operandis amaningi weRussia. So ikho lapha ababe suspect ukuthi imali abivela khona. Ukwehluleka kwakho ukuthola imali lapha sibili, hayi kwani lo unzima. $500 million cash aso mali encane imali le ayitholayo uyathola sibili imali ama-donation ebantwini kodwa uyabona ukuthi ama-case akhe awuloya ukuthi bayidla njani njalo ulwana ujean carol angithi le 100 million i-90 something million plus isibe kabili elokhu edliwa ukuthi ayithole i-cash kuzamele ayiphiwe kumbe ayiboleke and ama-intelligence agency lawo akukhangelele khona lokho i-exposure yona le ikakhulu ngama-case wona la alokhu ekhwela no sizabona angithi kuthiwa uyihlangene lo Elon Musk last week u-Elon Musk la ukuthi 43 billion lana azayithola ukuthi athenge i-Twitter angithi wawo wathengisa ama-shares amaningi akula muntu olekhwezi that much cash laying around
kodwa nxa sikhangele lona icala alethweswayo elokuthi wayeqamba amanga ukuthi izakhiwo zakhe ziyimalini njalo lokuthi ule mali enganani kodwa siyabona bebaningi abamlandelayo ubona kubangelwa yini lokho
uyabona u-Trump ama-business akhe ekugcineni lapha ubese umuntu othengisa i-label ibizo lakhe i-licensing kuphela uyazivulela kuphela ihotele and then usufake i-Trump brand ebesebhadala yikho abakade esekwenza imali ibisimehlula sibili uze waba ngumuntu o-survivor uvuswe i-show liyana i-apprentice liyanisho abaningi bathi yadizayinelwa ukuthi ithengisele abantu to the American populace
umnumzana mkhululinda bambi ulandela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekhonapha emelika Okwamanje wathi sizowudaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Ilizwe leMelika lizimisele ukuhlenga bonke abantu balo abathunjiweyo lalabo ababotshiweyo ngokungekho emthethweni libalethe ekhaya. Ngosuku olusanda ukwedlula olokunanza amalungelo abathunjwayo lababotshwayo umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken ulandise ngokuthwala kwakhe uluhlu lwamabizo abantu beMelika abathunjiweyo lababotshwe ngokungekho emthethweni eminyakeni emithathu edluleyo kulandisa umnumzana Blinken sengicitshe amabizo angamachumi amane lasithupha i-46 kuluhlu lolu kodwa abantu beMelika babotshiwe ngohulumende bamanye amazwe kumbe amaqembu abahlamuki labanye abazimeleyo kungananzwa ilungelo labo njalo behlukaniswe lemdeni yabo. Imdeni ehlala inyanga lenyanga imzuzu lemzuzu isizwa ubuhlungu bokungazi ukuthi abathandekayo bayo bagcinwe ngaphi kumbe bayahlukuluzwa bengazi lokuthi bazababona nini. Kuleyo imdeni yazini lokho. Sizahlala silwela amalunga emdeni yenu sengathi ngeyethu asisoze siphele amandla ilizwe leMelika lizaqhubeka liqhela njalo liqinisa inhlanganiso elilazo ezokuthi likhulule izibotshwa zalo ezigoqela i-hostage recovery group obuletha ndawonye uhulumende isigodlo seMelika abacuphi lezinye ingatsha zikahulumende ezizaphathisana ukukhulula abeMelika ababotshwe ngokungekho emthethweni bexhasele imindeni yabo njengomthetho omnyaka ka-2020 owe-Robert Levinson Act kunika eleMelika amandla okuthi lengezelele isigwebo senhlawulo kulabo abawephulayo lomthetho lezijeziso zokwenqabela labo abathumba abanye ilungelo lokuvakatshela amanye amazwe sesihlangene leCanada ukukhokhela amazwe angamachumi ayisikhombisa i-70 awavuma ukuthi akulunganga ukubotshwa mahlayana kwabantu ngamanye amazwe lokusebenzisa abantu abathunjiweyo kwezinye izizwe ukuthi kucelwe ngabo ezinye indingeko zabathumbi ukuxhaswa ngamazwe amaningi nxa sisebenzisa ingcindezi kubangela ukuthi sikhuphule imali yezijeziso esiyihlawulisa abenza lokhu njalo sibaphoqe ukuthi bacabangisisi bengakabophi abantu abamsulwa lokho kuqakathekile ukutheni kungabe lomuntu ohlukumezeka ngokuthunjwa kumbe ukubotshwa insuku zonke lapho silwela ukuthi kukhululwe abeMelika ababotshwe ngokungekho emthethweni kumbe sisodwa kumbe sixhasane labanye singohulumende kumbe umndeni kufanele sizibonakalise ukuthi singobani ukutsho umnumzana Blinken njalo esikubona kubalulekile inkululeko yethu ubuntu bethu lokuzimisela kwethu ukuletha amandla elizwe ukuthi livikele ilungelo lomuntu oyedwa.
Veli lalele kudaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Osomabhizimusi odabuka kweleMelika unkosazana Tegatades owethekelele leZimbabwe uthi uqathekile ukuthi abantu baleli lizwe basebenze nzima ukusungula amabhizimusi hathi ukumelela ukuqhathwa. Kodwa ukhuthaza osomabhizimusi abazimele ukuba basebenze nzima ukuzithuthukisa ngoba ukusungula ibhizimusi uzimele ukudinga isibindi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Khuluma namhlanje emkhosini wabosomabhizimusi owenzelwe enkundleni eBarberfield Stadium kobulawayo Offlers Summit, ingcwethi amabhizimusi odabuka eMelika unkosazana Tegatades ukhuthaze osomabhizimusi ukuba babe lenhloso yokukhulisa amabhizimusi abo ngoba kungelula ukuba lawo.
It's incredible to see women taking on the charge and running businesses and having such success. So that's been a great visit. I also had the opportunity to visit with the Hozi hub in Gweru.
Ngivela eAmerica ukuthi ngizofunda lokubonisa osomabhizimusi ukuthi singathuthuka kanjani ngoba ibhizimusi iba lamavingovingo okulakho ukuyichabalalisa kumbe ukuyikhulisa, ngakho kumele ume uqine usebenza.
Ongene iHustlers Summit odabuka kwele South Africa unkosazana Nicolette Mashile ongumqondisi wenkampani ethiwa Financial Fitness Buddies uvumelane loTades.
Ngizokhuluma la eHustlers Summit 2024, ngizoba ngikhuluma ngezamabhizinisi ukuthi ibhizinisi yakho kwamele uyihlayise kanjani ukuthi ibe successful. Into yokuqala ukuthi ungabi too much local. Angithi masenza amabhizinisi sometimes sinokubheka ukuthi imarket yethu ikuphi, and usually for many people imarket yethu iqala la ekhaya ibe local, but you must create a service or a product ezokwazi ukuthi at some point mase ibhizinisi ikhula ikwazi ukungena kumamakethi amanye.
Unkosikazi Thubelihle Ndlovu umqondisi wenkampani ethiwa Potify Investments eboleka imali lokuhlomisa osomabhizimusi ngolwazi uthi ngempela akulula ukusungula lokuthuthukisa ibhizimusi.
Yokuboleka omama imali, microfinance, ukubolekisa abantu imali ama-SMEs omama, ama-youth, ama-small businesses. Kulama-challenges njengoba yobhizinisi lama-challenges, but we have been in it since 2010.
Usomabhizimusi owafunda kweleMelika ukuphatha ibhizimusi engumqondisi wenkampani ethiwa Eden Fresco unkosikazi Thembelihle Nyati uthi ulima indumba zesilungu lephepha.
Masithanda ukubonga kakhulu ngesummit leyo abasenzele yona ngoba ivula amehlo lengqondo. Ngithabe kakhulu ngoba kugcwele ulutsha abanekusasa yethu yelizwe ukuthi bahle bafunde besasebancane ukuthi babe nengqondo yokwenza amabhizinisi.
Osakhulayo ofunda eMganwini High School u-Aisha Mpofu ongene iHustlers Summit uthi bafunde ngokuthi amabhizimusi asungulwa njani.
Funde ngendlela ngama-entrepreneurs nama-ideas ukuthi singakwanisa ukuba loba yini esifuna ukuba yikho khona ezilongisenza into ezifunakalayo, for example ukuthi into ezidingakalayo most.
ELeZimbabwe lihamba phambili kulezinsuku ngokukhuthaza uZulu ukuba asungule amabhizimusi ngoba kuyiwo asephethe intuthuko yomnotho welizwe kulandela ukuvala kwamabhizimusi amakhulu amankampani lamafekithali ayeqhatha inengi. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Soku isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7. Hey, hayi na skathele ngale government yezano PF le. Skathele ngale government yezano PF ngala direction. Echene everywhere lapha bakhuluma khona ba campaign wawa ngoba bazabantu abasabathandi. Lo ungafanela ngoba bakhuluma ngokukampaign bona ba campaign. Babambu kupupurika nje ngokuqunywa ikhanda. Manje kulendlala bayihlile ukusolve indaba yendlala le. Hayi na skathele ngomnanga gwaloba ke hey.
Sekunani Studio 7 ninjani? Balandeli we Studio 7 siyabonga. Hey, ngicela ukukhuza le ndoda le okuthiwa nguPrincess Banda ye-CCC. Ndoda, ungaze wakhangela wena abanye ukuthi bakhethe bani, bakhethe bani. Kwelakho ibandla ma ngabe likhethene akula muntu okusolayo njalo kawulandeleli. Ikela laba abazikhethile. Ma ubona into le ndoda kayisebenzi, wena yenza i-corruption ubone ukuthi ikhona iyaseka ukuthi khona kayisebenzi kumbe iyasebenza na. So njengoba ekhethiwe, wena khangela ma kumbe kulomunye umuntu omaziyo oyenza i-corruption ukuhamba uyemtshele usubona ukuthi kasoze asebenze yini ngoba uthi wena yena akazi lutho umsebenzi lo kawumfanelanga. And khangela lapho ubuthuthu bakho khona uthi wena ama-qualifications akhe kawuwazi. Manje usolani ma ungazi ngama-qualifications akhe. Sola okwangakini uzehlukane lezinto zabanye abantu. Sola undoda njengoba ekhethi ureza mnyekela aqhubeke ngomsebenzi wakhe. Wena lawo uqhubeka ngakho umsebenzi musa usole izinto zayo luzeze eminye imizi usehluleke emzini wakho. Ngiyakubongela.
Studio 7 botunkamile inkomo kathi silikhulumisa kangaka lesiphendule indaba ngilombuzo lapha kuma president wonke aseAfrica ukuthi ulwa kathi kwakulelwani sasizondana abamhlophe kathi silina yini siliyenza abantu beze befes bedlela zonke umuntu ngaseAfrica lo so sefele esibedlela ngenxa kusuku kwelasho ake sica ukuthi lapha abantu kizo zonke indawo umuntu lapho khona umuntu omnyama hayi khona ukuthi kudingani ukuthi akulumuntu omnyama le futhi lina abantu bezibedlela ake lizama ukuzihlola kakhulu izinuka amakhwapha likhangela ukuthi kwenzakala.
Salubonani basakazi bethu Studio 7, ngibonga lina elikwazi ukusihlanganisa ukuthi imbono yethu esikhalaza ngayo emakhaya lapha ifike endaweni zonke ngoba sikhala nje ngathi sisibhekane ngendlala. Mina ngizala lapha esigabeni saselubani emasungamala igama lami u-Big 5 aningibaya ngasi and then ke siyakhala indlala lapha inkulu kakhulu inkomo ziyacuba ziyafa sicele i-government ingenele especially nje esigaba sakithi emasungamala abantu bafika late sigcine singasakutholi ukudla sokuthola kwezinye indawo kanti thina asikutholi ukuphumula sihlezi sidlelwa zindlovu lonyaka indlala indlovu azibuyanga but kuthile last year sizidlele zindlovu sekuhluphekeni amadona mayebuya eqale kithi ngapha siyacela kakhulu ngoba siyafa lapha.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lanile lakho ukuthumela eni imibono kunombolo ezithi +12024650318. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe esixoxa lonkosazana Sifiso Ndiweni onceda abantwana abahlala emigwaqweni labaswelayo abafika kwele South Africa behluleke ukuthola imisebenzi yezindlu lezindlu zokuhlala. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Nifike lana around 97-98 from eZimbabwe. I'm mostly doing a charity. Anything charity nje lokho ngangivusa ngo-10 uthi sokuthe I'll jump up and help.
Singathi i-charity wenzayo khonapho yosenza?
Isikhathi esiningi ngibe besenza lokho ukuthi like uhambe emakhaya sisiza abantwana with ama-sanitary towels nakumphakathi nje if umuntu kungathiwa hayi there's someone laphayana mhlawumbe oswele isigqoko sokugqoka or oswele impuphu ngiyajumpa in and help with whatever enginakho. Unfortunately if kungekho it will be a painful situation but I'll have to say okwamanje anginakho.
Ye, so singathi-ke ujala ukunceda abantu abaningi kangakanani ngenyanga khanya ngazani khona ngapho kulaba abantu sibili abafisa ukuncedwa kule South Africa endaweni esijene
baningi. Like personally ngijala ukusiza laba abahlala estradeni. Like ngeviki I make it a point ukuthi mangiphuma endlini ekuseni there's one or two guys engibaphathela something on my way to work. Like unfortunately I don't count.
Yebo phela singathi-ke lokhu kuvela enhliziyweni yakho wakuthatha ngaphi khona
into nje engifila ukuthi kwamele ngikwenze It's something engifuna ukuthi mangibona omunye umuntu enganingaphathekanga kahle mina ngikubetter situation ukuthi ngingamsiza ngibona ukuthi kwamele ngikwenze.
Singathi abazali bakho bakufundisana ngentweni ezinje lapho akhula khona
sibe. Umama wami ubeyenza bekungase charity yena ubekwenza for a living. Behambe bayophekela abantu like emchadweni kuma parties and they get paid for that. But mina uma kufika kimi ngibona ngani you can do that for free if a chance ikuvumela. So sometimes ngiyazama ukuthi ngoba ngingaphekani nomchadweni usizo lwamali ukhona mhlawumbe ngingathola umuntu mhlawumbe uhambe straight and like mostly uyabona la esihamba khona uthola abantu umuntu ufuna ukusizwa and abantu abaningi bayesaba because of futhi sesarojwa kakhulu or because of ini abantu they tend ukungafuni ukusiza because of izizathu ezinjalo. Then lapho mina ngibona ukuthi if mina ngingasasizanga kuwill so loba yini edinga ukuphathiswa ngiyaya lapho nje hands on loba ngumuntu like izolo Sunday bekunomuntu lapho estradeni ulimele isandla ulimele unyawo and ubona ukuthi umuntu lana ulokhu ezama ukuthi adonsing akhuphe ingubo ebhegini ngalesi sandla esi-one ubhalansile uyehluleka and wonke umuntu lokhu adlula lapho because yi-street kid uhlala estradeni abantu angazi ukuthi bayesaba or ini. So in those situations ngiyabe ngibona ukuthi kuyadingeka ukuthi ngingene ngimncedise lo muntu akhuphe le ngubo ngimendlalele phansi alale ngibona ukuthi comfortable then ngiphume ngapho.
Ngiyabonga ngemsebenzi enjalo. Uma uphulisa ukuthi abantu bekubhadise ukuze ethi qhubeke phambili ngomsebenzi omuhle kangaka bengenzani bangakuthinta njani?
Bangathinta ngingathanda ukuthi bathinte inhlanganiso yeBZIM iMbokodo because mostly I help from there. So maba sizi organization then lami I'll be able to see, to help abanye abantu eceleni because the organization survives on ama handouts. So ma abantu basiza inhlangano then lami ngiyakhona ukwenza whatever engifisa ukwenza from there.
Lo ngunkosazana Sifiso Ndiweni odabuka eZimbabwe ehlala eHillbro uxoxelwa Gibbs Dube eseSouth Africa.
Ichi waza waza Friday my darling. Waza
uhlelo waza Friday liviki sihamba leqembu lomculo kamasikandi elizibiza ngokuthi amablesa amahle lona eselethu leidlala delitha elesihloko esithi amangqimngqim. Leli qembu lidabuka esigabeni seManasa eLupane kodwa licula likwele South Africa. Nangu umkhokheli walo uWillard Moyo exoxa loNtungameli Nkomo owe Studio 7.
Emsakazweni ku Studio 7 ngibingelela kuwe emsakazi ngiphinde ngibingelele nakubalaleli ngingahambi ngedwa ke nakhona ngihamba naye umfowethu lona okungu S Mongameli Moyo okungumfowethu ongelamayo engasho nje ukuthi sizalwa sonke siphume ekhaya elilodwa i-album lethu lesithathu leli
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Iy'ngoma zamablesa amahle ziyatholakala online kuzo zonke iy'tolo ey'dayisa umculo eko-YouTube, Spotify. Uzozithola laphana iy'ngoma zamablesa amahle zalo le album esikhulumela kuyo. Kune-YouTube channel lapha ethi Red Dog Entertainment noma ikhona i-Facebook account lapha iBlesa Lodumo ngiyadewa okusho ukuthi uzokwazi ukuthi uxhumane mhlambe nami futhi uzothola iFacebook account lapha uElf Mongameli Dewa uzokwazi futhi uxhumana nami futhi lona une YouTube channel lapha ethi Red Dog Entertainment inumber zethu zithi 0780846198
abalandeli ubachiyela waphamasa
abasupport ngaphandle kwesupport yabo akukho la abacula bayakhona
udala ngihamba ngizula manje tengulile zwe angaze ngibone umuntu wakholela umuntu ejoli
Umkhokheli weqembu lamabless amahle uWillard Moyo ubexoxa lo Ntungameli Nkomo oweStudio 7. Lingakhohlwa uhlelo leLive Talk olulandelayo okwakhathesi silugqiba lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.